This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pano pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo kurume 20 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba vachangotanga mabasa vanoramba kusaina magwaro ekupinda basa muhurumende kana kuti macontract, ukuwo hurumende ichiti haisi kuzofa yakaitanawo hurukuro kusvika vatanga vasaina magwaro aya. Imwe nhengo yeparamende vaJames Maridadi vanomirira mabvuku vari veMDC vonyunyuta nekusapiwa mhinduro pamubvunzo wavo wekuti sei mutevedzeri womutungamiri wenyika vapeleke Zela Mpoko vari kuramba vachigara muhotera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Zvinonzi paita kupesana pakati pehurumende navana chiremba vachangotanga mabasa, avanonzi vari kuramba kusaina magwaro ekuti vapinde basa muhurumende kana kuti macontract, vachiti ari kutyora kodzero dzavo sevashandi. Uko hurumende inonzi nechishanu yakaramba kusangana navana chiremba ava kuti vazeye nezvegakava riripo, iro rakatanga mwedzi wapera, ichiti haigone kuita hurukuro navo sezvo vasiri vashandi vehurumende nekuti havana kusaina magwaro aya. Nechitatu chapfuura, vana chiremba vadiki ava vanonzi vakanyorera kugurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa pamwe nekuHealth Services Board, vachiti gwaro ravari kunzi vasaine iri rinovaninipisa sekunge vari kutanga kudzidzira mabasa asiwo vakatopedza zvidzidzo zvavo kare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende. Asi tabata Dr. Rutendo Bonde, vanoisa chigaro wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Gwaro ndereni?
Iro dambudziko riripo iri ringabatawo here vana veZimbabwe pachavo?
Kana hurumende nachiremba achangotanga hakwanisi kuenda kunobatsira vanhu muzvipatara kusvikira wasaina iro gwaro ravo ravari kutaura iri, zvinoreva kuti hakuna ba machiremba anobatsira vanhu. Ezvisinozivai kuti machiremba echikuru vanozoita zvekushedzwa neivo vana vadiki vabuda muyunivhesiti iko zvinoizvi. Saka kana kuchinaivo vana avo kuti vaende kunokontinua training yavo vari muzvipatara, zvinoreva kuti vanhu vese vacharwara tichangogara mumafiri. Saka izvi zvotinosaisa kuti pabumbiro redu remutemo reconstitution kutyorwa kodzero kukurusa kuti vanhu vaamba vachingogadzirisani uyezve gwaro ravo iri ravari kutaura iroro. Ichisi sevanhu vari kunze kana vamwe vanhu va independent stakeholders havana kumbowana mukana wekumboritarisa kuti vakanaka here. Tinoda kumboriona wambotitsanangiri yavo, wambotiudza kuti vari kuseei iyeye hurumende kuswanga yaumudzisa tiri kuona kuti zvinhu zvavari kufunga izvi zvinogona kuzova vakanganisira quality of care kumupereri kuti vazoonekwa kunge vari hurumende iri kutyora kuzereze vanhu.
Vanga vari sachigaro weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Rutendo Bonde, vari parunare muHarare neStudio 7. Mumiriri wemabvuku mudare reparamende vaJames Maridadi vebato reMDCT vanoti vacharamba vachirwisa kuti vana veZimbabwe vazive kuti sei mumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko vachiri kuramba vachigara muhotera iyo hurumende ichinzi yakavatengera imba kuHighlands muHarare. VaMaridadi nechitatu chapfuura vakasimudza zvakare mubvunzo uyu muparamende, asi mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanonzi vakavati vaite zvekunyora mubvunzo wavo kana vachida kuti vawane mhinduro. VaMpoko vanonzi vari kugara muhotera iri kubhadharwa mari inonzi ingada kusvika mazana mashanu emadhora pazuva panguva iyo nyika yakatarisana nenzara inotyisa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMaridadi pamusoro penyaya iyi.
Mudare reparamende panoita nguva yekuti vedare reparamende vaMP vanobvunza makurukota ehurumende mubvunzo unoenderana nezvinangwa zvehurumende. Saka ini ndakati ndaindibvunzawo mubvunzo wekuti chinangwa chehurumende chakamira sei kana vice president vakaita vice president kwane gore nemwedzi inoraudzira yadarika vachirongogara muhotera matungirwa kuti vari kubhadhara mari inosvika yekuma $485 pazuva rega rega. Iya iri mukati mechakasara kudai, so kune nzara inotaura chirungu, nzara inoridza mhere. Asi umwe munhu achigara mumuhotera asi pane mukana wekuti anokwanisa kunge achipiwa imba inoti dzimba dzacho dziriko. Saka ndomubvunzo wandakabvunzawo. Saka vamudhenda vakaona zvakakodzera kuti vati aiwa vice president akagopinda mubvunzo wangu aite kunyorwa pasi. Asi mubvunzo yakwanisa kuti vapindwe nokuti ndasingabvunze zvinhu zviri kure navo. Ndaibvunza zvinhu zvavari mukati mazvo kuti sei muri kugara muhotera, haikona kuti sei vanhu vachigara muhotera, asi kuti sei ini muri kugara muhotera. Saka mubvunzo wacho wanga uri dunga munhu. Ndaivimba kuti mubvunzo yakwanisa kuti ungopindurika ipapo ipapo, asi zvisinei zvakaramba.
Saka makakwanisa here kuzoita zvokunyora sezvakakurudzirwa navamudhenda?
Handiunyore pasi mubvunzo wohapi, ndina chekuunyorera pasi. Mubvunzo unofanira kuti vamupoko vakatounzwa. Kana vari munhu ane hunhu wavice president wemutedzi wemutungamiri wenyika, vanofanira kuti vaende kuna vamudhenda wodza vamudhenda kuti aiwa mubvunzo uchangoupindura nyange usina kunyorwa pasi. Nokuti handina chandounyorera pasi nokuti mubvunzo wakabvunzika zvakanaka. Saka mubvunzo wanoziva kuti mubvunzo uri pamuromo wemwana wega wega wemuno muZimbabwe, kusanganisira even mhuri yavo nazaivhiriyo mutungamiriri wenyika vamugamiriri. Mubvunzo ndiri vambomupa kuti sei muri achiri kugara muhotera. Munhu asiri kubvunza mubvunzo wenhuteteravaoko asiri kuzvibvunza. Asi vamwe vanhu vanhu vese kubraivhi kuna president Mugabe kusvika kune munhu ariki mwana akazvarwa nezuva akanzwa kuti baba havane vapura gogara muhotera, mubvunzo waangangoda kubvunza uwo.
Vanga vari mumiriri wemabvuku muparamende vaJames Maridadi veMDCT vari parunare muHarare neStudio 7. Gwaro richangoburitswa neZimbabwe Statistical Agency kana kuti ZimStat rinoti zvinhu zvakatengeswa kunze neZimbabwe mukati memwedzi miviri yekutanga kwegore rino zvichienzaniswa nekutangawo kwegore rapera zvishoma zvikuru. Gwaro iri rinoti Zimbabwe yakakwanisa kutengesa chete zvinhu zvinokosha madhora anoita 459 million zvichienzaniswa nezvinhu zvayakatenga kunze zvinokosha $839 million panguva imwe cheteyo. Nyanzvi mune zveupfumi inoshanda yakazvimirira vachausi Mutasa vanoti izvi zvakanyanya kukonzerwa nekuti Zimbabwe haina zvigadzirwa zvairi kuburitsa mumaindastiri ayo.
Icho chinhu chinofanira kunge chiri chokwadi, nekuti isusu hatisina chatiri kunyanyotengesa. Sekuzova kwamunoita maindastri zvedu, hatisina indastri yatingataura nezvayo. Tozotiwo kunyaya yeagriculture kuzvirimwa uku, tinoona kuti tine dambudziko redrought mvura yakanonoka kuuya gore rino, saka iri kunaya hayo iko zvino, asi hainasi kutipa goo ratinogona kuti tinatotengesa zvirimwa zvedu. Kunyange vefodya vanga vachimbotiwanira business kutengesa kunze, hazvina kunatsobuda zvakanaka. Pane nyayawo yekudzikira kweupfumi hwenyika, kuri kuratidza kuti hapana chatiri kuburitsa kumaindastries edu. Taa vanhu vari kungotenga kazhinji kacho kubva kuna masouth africa, vanhu vazhinji vangovava notengesa mugwagwa zvinhu zvavari kuwana kunze kwenyika.
Chii chiri kunyanyoitawo kuti Zimbabwe itadze kunge ichigadzirawo zvinhu zvekutengesa kunze kana zvekutengesa munyika, pane kuti ingorarama nekutenga kunze?
Chiri kunetsa chikuru ndechekuti hapana mari yekuti vanhu vakwanise kunge vachifambisa maindastries. Sekuziva kwamuri kuita, vazhinji vakavhara maindastries, vanhu vazhinji vakabudiswa mabasa. Saka nezvimwewo zvidiki zvataigona kugadzira tega tichitengeserana, hatisi kukwanisa kuita izvozvo. Chimwe chiri kukonzeresawo izvozvo ndechekuti zvinhu zvinobva kunze zvakati chipei pane zvinenge zvichigadzirwa muno zvati wandei. Pane zvinhu zvakawanda zvinobva kunana China, zvimwe zvinobva kunana South Africa. Mukatora kana muenzaniso wemotikari chaiyo, zviri nani kutenga mota kuJapan pane kuitenga muno kana tichitaura nezvemutengo. Saka zvinhu zviri kugadzirwa muno zvacho zvishoma, zvacho izvozvo zvinenge zvichitidhurei pane zviri kuuya maimport.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vaCharles Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemunyori mukuru musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vaMakomborero aruzivishe. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Makomborero. Mukoma Makomborero, mukatodza kuti zvinhu zvakamira sei muzvikoro zvepamusoro izvi?
Zvikoro zvepamusoro zvinomirirwa zvakaita tingati inyonganyonga, nokuti tikatarisa panguva ino yatiri, vadzidzi vakawanda vanosvika zviuru nezviuru vakakwanisa kupinda pazvikoro nekuti havana kuwana mari yekubhadhara chikoro. Tatarisa kudaro, dambudziko guru ratosangana naro inyaya yezvinhu zvakaita seeducation material, kuti zvikoro zvavari kuita kumaunivhesiti nekumakoreji vari kunyanya kufokasa on recruiting mastudents akawanda kudarika mafacilities avainawo. Saka vaasi malecture room, pane mamwe malectures akawanda aringachiklasa, ekuti vana maklasi akasiyana-siyana vanonyasangana palecture room 1 votenawesiya mastudent to computer ratio it's very low to the extent that maybe there is on average 28 computers for everyone student. Infrastructure iripo ishoma zvikuru zvekuti hapana kana vanachikoro havakwanisi kuti vapinde mulibrary. Vese 1-2 angari master defender akaita kunge master defender madiki diki ekuti mabhuku achona mashoma, havakwanisira kuti vabhorowa vanoenda ari kudzimba dzavo. Imwe dambudziko rekuita nepekugara pevana vechikoro. Saka vanachikoro vazhinji vari kuwanikwa vakuabhusiwa nevanhu vanenge vachigara munharaunda nenzvimbo dzavanenge vachigara for accommodation, nyanya vasikana, vekuti tikatoona nemampleasant kuzvechofumba umarare inoona magadheni aaa nekuda kwekuti pachikoro chakaita seinvesto Zimbabwe pane mastudents 15,000 asi vangakwanisa kuti vangopinda muhouse of residence vanowanikwa vari 4,000 chete. Saka vazhinji ava havagari muHarare, havana hama muHarare, they are forced kuti vatsvake pamwe pekugara apa mari dzinenge dziri shoma dzinenge dzisamira kuita ikonomi yedu. Saka ndio mamwe matambudziko ari kuonekwa muchikoro.
Mataura nyaya yemari kuti vamwe vadzidzi vakatadza kudzokera kuchikoro nenyaya yemari. Imari dzakawanda zvakadii dzanga dzichidiwa nemayunivhesita?
Mari idzi dziri kutangira kubva pa $600 kana taura zvakaitika Zimbabwe. Then katatora zvina midnight ma $700. Kata kundonona sekuti ma $2,000. Tolitin zvese tiri kumatiplele South. Vana Zimbabwe School of Mines. Imawo unotangira pa 1.7 ashofti kuma 2,000. Then ikitarisa kumapoli nekumatias college. Mafees achona ma $450. Asi mafees aya kudzura kwari kuita dambudziko rinere kuti munyika hapana mari. Vanhu havana mari, vanhu vari kutambura. Vanhu vabereka vana mabasa. Saka imari inenge yakawanda zvikuru pakuwana yechikoro vangaida kudzidza.
Saka imi muri kumbotaura here nehurumende sevadzidzi kuti igadzirise matambudziko amuri kusangana nawo?
Hurumende yedu isuse sevanhu vesinhasi. Takatokundikana nayo. Takazama kunyora tsamba kuna Minister for Scientific Education vaJonathan Moore. Ndifunga tava tokwanisa mwedzi. Tsamba iyi yasati yapindurwa kuti tinge tinovaona paofisi pavo. Avo vanenge vasingadi kuonekwa. Saka tichiona kuti zvikumeka kuti zvisane kuti tinotsva idanho rokuti tinoona minista. Tainge taona kuti mavice chancellor maprincipal nemadhiki havasi kutaurika navo papanyaya dzinenge dzisisa mastudenti. Takazama kutaura navo kusvika taona kuti aiwa vanhu havasi kunzwisisa. Tikati regai tinge kuna minista. Saminista zvavari kunonzwisa aitinga vanenge vachida kuti tichakewo dzimwe nzira. Ofishi zvatiri kuita sova tichava meeting maprofinces nemazinzo akasiyana-siyana. Sezvinhu rapera ratoakuri Zimbabwe University uko kuri kutambukwa zvisikatinazvidzo. Tichiona kuti pamwe tikadzokera mune tichiona nzira yekuratidzira zvikuru pamakambasi tembetama kuti kwose pematambudziko akusanganika nawo tichimboratidzira. Ndimwe tichida pamwe vangatinzwisa nekuti pari zvino havaasi kana kunzwisa kuti vataure kuti no ngatitei chero mapayment plans efees. Ndo mamwe maproposal atatinawo kozi zvinyaya kutiafecta vanyaya yemafees dzanga zvimada ipapo ipapo.
Aiwa tinokutendai mukoma makomborero nekupinda muchirongwa chedu.
Tinokutendai zvikuru.
Manga makateerera kubva kumunyori mukuru wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vamakomborero aruzivishe muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hamawadiwa, chinobhururuka chinomara, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Tinotenda Blessing. Nzwisa yekambo nzara kubva kuna Victor Kunonga sezvo ngo yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanachiremba vachangotanga basa muzvipatara zvehurumende vanoramba kusaina magwara ekupinda mabasa kana kuti macontract. Imwe nengo yeparamende vaJames Maridadi vanomirira mabvuku vari vebato reMDCT vonyunyuta nekusapiwa mhinduro pamubvunzo wekuti sei mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezera mupoko vari kuramba vachigara muhotera. Tavatashwa kumagume echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Mavilas Muhlanganya uye.